Ndi no pemberere Thanksgiving nerufaro, rufaro rwaShe rwekutenda kuti tasvitswa mu Thanksgiving holiday tichigadzirira Advent tichizopinde mu Christmas. Saka tinoipemberera sekuva pamwe chetewo nemhuri nehama neshamwari tichikurukura nekudya pamwe chete nekupe matendo ezvinhuzvo Mwari anotiitira nezvaakatiitira mugore rineri. Kune vanhu vakawandawo vaidawo kusvikawo musizeni ino asi havana kukwanisa kusvika ba. Menoti munoziya muipi unoti uyawerenge zvikomboro zvako chimwe nachimwe utarise uone zvamwari akakuitira. Ndozvatinenge tichiita kuva neattitude of gratitude yekutenda Mwari nekunaka kwavo nezvese zvaanotiitira.
Vana veZimbabwe vangada kunzwa kuti iyo Thanksgiving yakakosha zvakadii muAmerica, nekuti tinoona inenge iri BAPA vanhu vachigadzirira zuva irori.
Hai history yemunyika muno yekuti wakatange nyika ino mapremigrades wakauya wakauke meal iyoyo yeThanksgiving kutenda zvawakanga wabva mwaziri. Saka ikaite tsika iyo wakakoshesa kuti warambe iri tsika yekungoti November vanhu vagare pamwe chete semuri wachitenda.
Zuva iri tinoona vanhu vachipembera nekubaya makarukuni mateki aya achidyiwa. Vamwe vanoshamisika kuti ungapembera nekudya toki kana karukuni, kwedu kumusha tinopembera nekubaya huku. Mungatsanangura kuti zvakamira sei?
Sekutaura kwandaita kuti wakazvitanga wakatanga neteki. Saka handingazi hangu significance yeteki mukuzara kwayo, asi tochiti ndidzo huku dzavo.
Imi saReverend Mudambanuki magadzirirawo zvakadii zuva irori kuripembererera?
Tarigadzirira. Takashanywa kwetakashanya ndokwetiri kudimburiranawo nawo tichibikawo zvekumusha kwedu tichizi blendawo nezvemuno.